mutungamiriri wesangano rinomirira vemaindustry reConfederation of Zimbabwe Industries CZI vakurai macheza vanoti gore rakatotanga paine dambudziko rekushaya mari yekushandisa pamusika wemari yekunze webhanga reReserve Bank.
Zvikamboita hazvo zvokuti zvaimprova paro market rate ikanga ichikwira. You remember on the 7th of May there was an announcement by the state president suspending bank lending across the board. That did affect some of our members.
Vanotiwo kumiswa kwakamboita mabhanga kukweretesa makambani mari nemutungamiri wenyika muna Chivabvu senzira yekuedza kumisa kutengeswa kwemari pamusika wemukoto kwakakanganisa vemaindustry munyika. Vamacheza vanotiwo kukwidzwa kwakaitwawo mutengo wekukweretesa mari kana kuti interest rates nezvikamu mazana maviri kubva muzana 200% zvakavaomeserawo. CZI inotiwo nyaya yekushaya simba kwemari yemuno ndiro rimwe dambudziko rakatarisana neupfumi munyika. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic and Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Annual inflation rate yedu yakatanga gore iri pa 60.6%, yakazopedza gore muna November yapa 255%, inowe ndo the highest rate in the world.
Vanotiwo kusafamba zvakanaka munyaya dzekurima ndo zvimwe zvakaita kuti mitengo yechikafu ikwire zvakanyanya, izvo zvakabata vashandi neveruzhinji munyika.
Zvakaitwa zvakaro kuti mitengo yechikafu inge ichikwira, yatinoti pachinhu kuti food inflation munyika iro zvakare the highest in the world according to World Bank.
Dr. Chitambara vaenderera mberi vachitiwo hondo yekuUkraine neRussia yakawedzerawo kuoma kwezvinhu muno sezvo yakakwidza mitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu pasi rose. Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaSimon Hove.
Mhuro yavashandi haisi kukwanisa kumhanyidzana nekukwira kuri kuita mitengo, ndo rimwe dambudziko iroro iro.
Vanoongorora magariro akanaka evanhu vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti gore rino rakatanga zvakaoma uye kusvika pari zvino zvinhu zvakaita manyama amire nerongo.
Tinoona kuti gore rino zvinhu zvanhu zvakaoma kune vane mabhizinesiwo zvaivabatabatawo, nekuti kana usina anouya musitoro mako kuzotenda newowo bhizinesi rako rinobatikana, hakuna kwarinosvika.
Rimwe dambudziko guru rakavepo kushayikwa kwemagetsi. Vamacheza vanoti CZI ichaita ongororo mwedzi unouya kuti ione kuti dambudziko iri ravhiringa mabhizinesi avo sei. Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda vanoti pane zvakawanda zvakaitwa nehurumende kugadzirisa upfumi.
Gore rino ratanga zvinhu zvisina kunyatso kumira zvakati nakei pasi rose. Tichayeuka kuti pakatanga gore ndo pakatanga kurwisana pakati peRussia neUkraine. Apa hurumende yakabva yamhanya-mhanya ikaisa mainputs ese panzvimbo nekubatsira neirrigation.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotiwo vakakwanisa kugadzirisa mugwagwa pachirongwa chavo chekuti nyika inovakwa nevene vayo. Vanotiwo vamwe vemabhizinisi ndivo vari kukanganisa upfumi nekuda kweunyire. Bato ravo rinotiwo zvirango zvakatemerwa nyika zvakakanganisa upfumi. Asi vakavatemera zvirango vanoti hazvisi zvenyika asi vashoma vanotonga nedemo, uye vachiti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti upfumi hunange kumawere. Asi zvisinei nematambudziko ange akatarisana neupfumi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huchakura nezvikamu zvina kubva muzana zvinove zviri pasi pezvavange vakatarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.